A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 27th. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the outcry following the government's decision to buy motor cars for traditional chiefs ahead of the 2018 election.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we are streaming live on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged politicization of traditional chiefs by the ruling ZANU-PF party.
The government has procured 226 Isuzu double cab vehicles for traditional leaders. Earlier this year, the government also splashed millions of dollars on more than 300 top-of-the-range vehicles, which included Toyota Fortrunners, Ford Rangers, and Toyota Corollas to allegedly appease security chiefs, the army, and the police ahead of the 2018 general elections.
And, of course, President Robert Mugabe is expected to address the National Council of Chiefs conference tomorrow at Large City Hall in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. And Mr. Mugabe is expected to hand over some of these vehicles for the chiefs. But the opposition, MDC, has taken a swipe at President Robert Mugabe for allegedly politicizing chiefs. The MDC, in a statement, says that chiefs shouldn't be reduced to become ZANU-PF political commissars whose loyalty and support is bought by the purchase of cars and other perks.
And again, if you wish to contribute in this very, very important discussion, call us live and direct at 001-202-619-2077. Also, you can send us a message on WhatsApp. The number is 202-619-2077.
Onguka hama wadiwa nasi, tuta utitinge tichitaura nezwe kutengwa kwezvikakarara zvemotokari nehurumende dzichipiwa madzishe. Vamwe vari kuti sei hurumende yafunga kutenga motokari idzodzi panguva inoyi nyika yatarisana nesarudzo. Asi hurumende iri kuti aiwa, ko vari kuchema-chema vanopikisa nevamwe vari kuzvishora. Chii chamunoda pamuchato wedhongi nebere, hurumende inotiyo yagara ichiita zvinhu zvakadai nguva dzose, uye madzishe anofanira kuremekedzwa. Nekudaro zvakakosha kuti vaone motokari idzodzi. Asi aiwa, vamwe vanoti maitirwo azviri kuitwawo, nyika isina kana kobiri ndo zviri kuita kuti vange vachigunun'una. Tida kunzwa pfungwa dzenyu, imi vateereri nevamwe vari kutiona pa radio to TV paFacebook apa kuti muri kuzvionawo sei. Handitongamiri.
Yebo, Blessing, kunjalo linjani emakhaya ngosuku lwanamhlanje, usuku lwangelwango lwesihlanu, sidivana ke kuhlelo lwe-Live Talk. Udaba olusegudwini lamhlanje eludaba lukahulumende omemezele kuliviki ukubana sethengele izinduna izimota lezi okuthiwa ngama twin cab ezihambela phezulu ama Isuzu ayedlula amakhulu amabili 226 babuthene nje inkokheli yosiko izinduna zibuthene kobulawayo zilomkhosi omkhulu njalo zizahlangana lo mongameli Mugabe kusasa lapho azipha khona ezinye zalezi zimota ezithengwe phandle kwelizwe ngokutsho kukamphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Bayakhala-ke abaningi ugoqela uZulu nje jikelele abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bathi kusobala ukubana uhulumende lapha usezama ukuthenga izinduna ukuze zimkhankasele ziqinile kukhetho oluzayo. Kanti-ke ngokomthetho izinduna inkokheli yosiko ayivunyelwa ukungenela kwezombusazwe. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisibambe ku-001 202 619 2077 kumbe lisithumele okuzincwajana phela kuWhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Silithinteke lingene kuhlelo.
Tungamili, of course, today we are lucky we have an in-studio guest. Tinava Michael Mambo, but funga kutitikao padupama studios edu VOA muno mu Washington DC. Magadi iva Mambo.
Tulipo edu esu magadi iku wajunga.
Ai, watilina, wajunga ayo wabaru diwa zulu. Wajunga ni chitatu na mkuma Chris. Vamambo, mungatuza uti chicha ita uti munge mchisika muno mu Washington DC.
Chanikondole chanifika muno mu Washington DC, nesha uti ndawe ya kuzoshanya kuzogona Studio 7, no terera tile kumusha kuzimbabwe suwa roga roga kubana 7 kushikana 8. Saka nangoti kuwana, vandanka ndashanyila muno mu karaku Pennsylvania, dipereke zei tinoona Studio 7. Chanikondole chanifika kuno kuzogona emese, tunga mili nkomo, tunga kande mili, standigile mshanga, nangose ya wanda nangosilo wanzwa. Saka napara kuzikwana nabo. Mambo.
Ndaro kana ti mambo, ati mlambo. Hayi wanda ti mambo.
Yakolungira.
Ndati mambo.
Eka yakanyikanye ngede masvingo, kuswa mchakata kumurambwe, chipshumba.
Aha.
Kuzasi kweMorgenstar, ngakuwazwa khona.
Aha. Ngale kwathiwa ngumaye Mugabe hanze masvingo ndokumzinda
sekunalezi.
Hayi siyabonga baba Mambo ngokusethekelela kuhlelo lamhlanje. Yiyo ke iStudio 7 iyona le siyajabula nxa lisithakazelela ekhaya lilalela umsakazo liqhubeke lisisekela kanjalo.
Hayi siyathaba lathi kuba line bana eStudio 7.
Tirutara na nye mazi mambo kana mazi beshe saka. I think mambo is a very relevant guest.
Yes, indeed. And we have another famous son of Masvingo. Of course, that's where my mother comes from. We have Mr. Obed Gutu, who happens to be the spokesperson of the FDCT. Mr. Gutu.
Yes, blessing, good evening, listeners, good evening, Zimbabwe.
Zimbabwe. Va Gutu Ntunga, varimo mu Lilie Jemachi. Now, Mr. Gutu, you released a statement today saying that, of course, your party does respect the institution, but you are not very happy at how the government is going about doing its business. Why are you concerned by this buying of cars at this juncture?
Blessing. The statement that the party issued this morning our time is basically to say that as a starting point, we have always as a party respected the institution of traditional leaders, that means chiefs, headmen, villagers, in fact, the entire spectrum of our traditional leadership structure from the lowest to the highest level. The main point of contention that we have with the latest decision by the government to buy 226 Isuzu twin cab buckies for chiefs is because the timing is obviously deliberately meant to influence their role in such a way that it's some kind of a naked vote buying gimmick by the ZANU-PF regime. Mm-hmm. This is obviously meant to have the chiefs operate as de facto political commissars of ZANU-PF, particularly as you know, the country is already in electioneering mode. Right now, the biometric voter registration exercise is ongoing. In fact, the first phase ended on October 25, and on Sunday, October 29, phase two is kicking off. And we are obviously very much aware of the fact that the chiefs are now being pampered, if I may use the word pampered, mm-hmm. by ZANU-PF. Not because ZANU-PF likes the chiefs. ZANU-PF has never really respected our traditional leaders. Mm-hmm. They've always wanted to abuse them, clash them for their narrow selfish interest. Uh-huh. That's why you notice that for the past 3, 4, 5 years, the chiefs have been saying to the government, please, why don't you buy us vehicles? We have nothing to use. We have no decent mode of transport in the various areas of chieftainship. The government was stubbornly refusing to even listen to the chiefs, please. And even in the Senate, there are a number of chiefs who are senator chiefs who sit in the Senate, where the president of the Chiefs Council, Chief Fortune Charumbira, also sits. They have been vehemently clamoring over the past few years, calling upon the government to listen to their pleas for transport, and they were being treated with utter contempt. But now that it's convenient for ZANU-PF to want to use the chiefs as political commissars, literally to make them commandeer the subjects in their respective chieftainship areas to vote for ZANU-PF during the forthcoming elections. Now, all of a sudden, the government pretends like they like the chiefs and they have subordinated many other pressing things in the country, like the issue of our public hospitals, where, as we stated in our statement, there is a debilitating shortage of basic and essential drugs and medicines, even basic painkillers like paracetamol. You don't find it. Drip, bandages. So that when people get admitted to public hospitals, Parire Nyathwa, Harare Central Hospital, Mutilo, Mutare General, Gweru General, Mashingo General, Karoi General, Kariba General, Chinoy General, Bindura General, I can go on and on and on. If your relatives don't buy those essential medical equipment, then you are just going to go to hospital to die, no matter how minor your ailment might be. We also raised the issue of important machines like X-ray machines, CT scanners and PET scanners. These are very important machines, particularly the CT and the PET scanners, especially in view of the advent of NCDs, non-communicable diseases, hypertension, diabetes, cancer, etc., etc., which are now wreaking havoc. Actually, more people are dying from NCDs than from HIV and AIDS in Zimbabwe at the moment. But no single public hospital in Zimbabwe has got a CT scan. And if somebody wants to have a CT scan done, they are referred to private hospitals or to private doctors where the cheapest CT scan costs $600. So just imagine, listen, this is way above the reach of ordinary people. It's way, it's more than the salary of the of an average civil servant. So all we are saying as MBC is, it is not because government loves or likes the chiefs that they are buying them cars now. They are actually being bribed, a naked bribery, to make them become ZANU-PF political commissars. The moment that they do their that role, and ZANU-PF gets what they want from the chiefs, they are dumped until the next election. So we are saying, as the MDC, we should respect our traditional leaders. We should not use them like they used to be used by the colonial regime, where they were used as stooges, as puppets, to suppress people. So we are saying ZANU-PF has simply taken the template from the colonial regime of disrespecting our chiefs, abusing them, trashing them.
Thank you, Mr. Butu.
No.
Thank you so much. Please do stay on the line. Ntungamili, I think we have a caller. Let's just quickly take the caller and come back to you. Tina Mkomangoni. Magadi Mkomangoni.
Ndipo Magadi. Ndipo Majongo.
Ndipo my blessing. Magadi is
very... Makasimbera, hamuchimbonditidza muchinongwa rechimboridzaridza, hei, zvisingadai zvichana.
Aiwa, tinotenda, right. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyi.
Panyaya iyi, mubvunzo wangu ndewekuti iwo, kana zvinhu zvichiitwa transparent, kosei, zvichizonzi kana vanhu votarisana nemaelections, ndopoitirwa madzisi ezvinhu, kosei kana tikatarisa zviri kuitika nenguva pari kuitika vamwe vari kukanganiswa ne kana kuti vari kupisirwa dzimba vari kuidii vachirohwa kuZimbabwe kuma zvichifungidzirwa kuti ndere ruling party. I think Zimbabwe yapanguva yakanaka yekuti vaakuresponda kumaoppositions kuti maoppositions anofanira kunge ari kwose zvavai kudhara vanga vasingarespondi. But iye zvinezvi taakuona kuti turi yacho yavaakuita vaakushandisa madzisi ekuti vanhu vange vachikanganiswa kumisha uku kuti vave nesimba nokuti vanenge vaitirwa vaona sekuti vaitirwa zvakanaka ivo madzisi but vanhu vachitambura kumamisha uku vachidawo kuchinja kuti dei papinda imwe government.
Aiwa tinotenda.
Tinoona sekuti kutengwa kwaitwa mota zvichitengerwa madzisi, madzisi ndiwo ano shanda nevanhu kazhinji kuti vaite simba rekuti ruling party inge ichiramba ichiwana simba rekutonga vachiitsigira. But otherwise tikatarisa kuvanhu, vanhu vari kushupika kumamisha ikoko, kana ivo madzishe vanozviziva.
Aiwa tinotenda zvikuru Mkomangoni nekupinda muchirongwa chedu.
Aita henyu.
Tinotenda zvikuru.
Vakuluma avalaleli vati hai kukanya kukona kukona lapa ngoba kungani kusiza ngalesi sikhathi. Bayacabangela-ke abaningi ukuthi hhayi uhulumende lapha sezama ukuzidingela usekelo phambilini kokhetho luka-2016. Baba Mambo uyayizindaba bakhuluma abalaleli uyatsho lo baba uGudu ukuthi hhayi bona njengebandla le-MDC bayakukhuthaza mpela ukuthi inkokheli yosiko kumele ihlonitshwe njalo inakekelwe, kodwa okwenzakalayo manje kusobala ukuthi hayi kule politicization ekhona. Uyibona njani le ndaba la?
Lami ngivumelana layo ubaba uGudu ukuthi izinduna zabantu phela, anithi uyabona esintweni thina sithi umama ngumama wabantu bonke, uyazala amapofu, uyazala izilima, uyazalani, kodwa ngumama wonke. Kufanana lezinduna, izinduna zabantu bonke, umuntu weZANU, umuntu weMDC, umuntu webandlo liphi, umuntu webandlo liphi, wonke ngabantu bezinduna. So izinduna fanele zibe zisupporta i-one part. Lapho ngiyavumelana nalo baba uGudu khonapho.
Sithathe abalaleli lapha, blessing kulabalaleli njalo abaloba kukazi letu le Facebook kulo kazi mangena uti yena sengathi ezakithi kwemthwakazi zingangazithathi lezo zimota ngoba abantwana bazo beswela imali yokubhadala ama school fees and gabakwazi lokuziqhuba lezo zimota ngkhona bezaqhatshelwa abaqhubi kiki is a job creation anzi namangena madzisa acho agone ku driver saka pane job creation ichaitika ipapo nekuti vachatsvagirwa ma drivers sikangele lapha uGamelihle Gama uti futi lo hulumende ucabangisisa okwengane ube uthethe imali wasiza ezibhedlela noma ezikolweni ziningi indawo ezidinga usizo elizweni kodwa yena ukhetha ukuthengela izinduna imota onkosi yami waze wehluleka umuntu omdala kuzoba lo Jeff Moyo uthi yena izinduna azithathe imota kodwa zingavuma ukusetshenziswa yiZANU PF kweze politics anzi naba Jeff Moyo blessing azi wongo moto kare ngabatori asi vasavume kushandiswa neZANU PF zvinoitika here izvozvo
kavedo rekatidzwa kuti vanhu vari kutiwo kudi makasununguka kufona tiri kuona vamwe vari kunyora paFacebook vakati wandei kuti tivafonere foni dzinombonetsa pano neapo asi tinenge tichida kuedza kuti tikubatei titaure nyaya yacho WhatsApp number is 001-202-465-0318. I think we have our second guest, Antunga Mili, that is Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, how are you?
I'm okay, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
My warm greetings to you all. I think we had just had the time without speaking to each other, but it's important that we share common things that have an interest to the public.
Indeed, it has been a long time indeed, but thank you so much. Now, Chief Chota, what is your take on this controversy that is brewing now? Some people are saying, of course, there's nothing wrong in the government purchasing cars for the chiefs, and others are saying, well, it might be good, but it's the timing. It's, you know, election time, and some people are saying maybe. This is politics. What's your take on all this?
Thank you very much. I just want the public to be conscious and very much conscious of whatever they think or what they say about traditional leaders. It's unfortunate when one is speaking of things that are not politically motivated and giving orientation of a political interest. The chiefs deserve welfare in the first place. People should agree with that. It is only when the welfare is extended by a person who has another feeling around. But I think any government that might come in might also extend this welfare to the chiefs. So I don't see any reason why we should put politics in the process. I don't know, it is only the time that people believe it is going to be used otherwise, but there is nothing like that. A chief is a chief of everything that is within his jurisdiction. And because he has a car so that he is able to travel to meet his people in the very area that he resides. The challenge that people have is when these things are done at the time, when they have feelings or they think certain things might be not in their very line. And I think these are some of the things that people need to correct. But I don't see them, that thing around me.
asika vachihota mukuru wemadzishe va
charumbira
vacharumbira izo on record vachitaura ivo kuti madzishe vanhu vanotsigira bato rezanu PF bato rinotonga saka kana vanhu vakunyunyuta kudai vane basis nekuti vari kutarisa mashoko akataurwa nemukuru wenyu vacharumbira
ndingaitika zviri seipavo MDC pavange vari mugovernment vange vachiti kuna vamugabe mutungamiri wedu president wedu nanhasi uno vari muparamendi vemdc vanoti president wedu handinoziva manje kuti mutsauko uri papi madzishe vanoshanda nehurumende irespective yekuti akaita sei akaita sei angava aine pati yaanotsidzira angava aine chii but vanoshanda nehurumende munhu anenge ari pahurumende panguva iyoyo ndiye wavanoshanda naye tinozoitika manje ndechekuti individuals have their own interest and let's be clear about it that individuals have their own interest
tinotenda ishe chihota rambai makabata let's Mr. Gutu, we only had 10 minutes with him. We had a prior engagement. Mr. Gutu, your last word.
My last word, really, a blessing, is that I would want to emphasize that we do respect the institution of chieftainship. In fact, the entire spectrum, the entire gamut of traditional leaders. The main problem that we have is to have a situation where traditional leaders are actually abused and they become virtual, political commissars of not only the ruling party, but of any party for that matter. Because the constitution is very clear that traditional leaders must be apolitical because they must not be seen to be political activists. So when we had the senator chief, Fortune Charumbira, saying that, Madzishe, now that you have been given card by the government, you must make sure that ZANU-PF wins. You must campaign for ZANU-PF. And that coming from the president of the chief council is not only unlawful, unconstitutional, it's actually thoroughly regrettable. And frightening, because we are talking of the head of the chief council in Zimbabwe literally ordering his junior to campaign for ZANU-PF. So these are the issues that we have a major problem with. To say, why should Chief Fortune Charumbira publicly order chiefs to campaign for ZANU-PF? Of course, chiefs are entitled to have a political opinion of their own, but then they are supposed to be apolitical constitutionally. We are not going to interfere with their constitutional right to vote for any party of their choice, but they should not be politicians. They should not be political activists. That is what the constitution says. So my parting shot to listeners is that our chiefs disregard the likes of Fortune Charumbira. These are people who are simply singing for their supper. They should know that we respect them as chiefs, and they should refuse to be used. They should actually refuse to be treated like little children who are told to jump and without even asking, why should I jump? And these are the things that we want our chiefs to address. They should know that we respect them. Chiefs are custodians of our cultural values and ethos, and they should never, ever allow themselves to be abused to such an extent that they become willing tools and stooges, if not puppets, of the ruling party of the day. That is our position.
Thank you so much, Mr. Gutu, for your time.
Thank you very much. Thank you for having me.
Thank you.
Like to play radio.
Diabi?
Chief Wangawari Pari.
Vachi Wota. Vachi Ripo. Tinotenda Guru Agutu. hanzi munozovafonera tichakupai namba dzavo. Tinotenda zvikuru.
Tate mulaleli lapa blessings ilo mnumzana Nyoni. Kunjani baba Nyoni?
Sikona baba blessings kunjani.
Nayi siyaphila uyizwile indaba.
Ngilalele sivile.
Mhm, pose lakho ba.
Mina lokho kokuthi kuthiwa uthi izinduna zikhampenela izano lokho mphikisana lakho kodwa izinduna.
Qhubeka ba. Halo Nyoni.
Might be a bad connection then.
And mbona ula segile ula banyaba.
Na mkoma farirai manyere. Makadi mkoma farirai.
Bangu wanangu makadi muri ukoko kwa Amerika uko.
Ai waisu tirinani kurise iko uko.
Hakuno South Africa na sasa nai wa kurinani kupisa kurukucha kushoma.
Ai wa zirinani kuti vanhu vanga vachikomplaina kuti kunenge kwanyanyisa kupisa ndazwa kuti vachaurwa kuti kuharare zuva rikuita kunge rakuda kutododa. Right, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu vanangu kanze dzokuti zvokwadi tiri parimwe mana Nzombe.
Mhm.
Zanu PF zvokwadi iri kushandisa vana babo madzisha ya kumusha uko.
Mhm.
Ndakamboti ndichida kuinda indobva bhoera ndichibva pamurambinda paya ndiri kudzidza nekwati tsvinge kwatifu.
Mhm.
Asi ndakaona vanhu vairwara vachibva muchipatara. Ndicho akumbira kuti onai ma transport yekuiswa kwakare kwati tsingo kwa haisi kuita zvakanaka. Mhm. Madi kutakura vana mbuya vari kurwara.
Mhm.
Vanzi vane mari here petro.
Mhm.
Maona. Ndokuchiona kuti kora koma motikari yacho yakatengiwa nemari dzedu isusu vana tiri kushanda.
Mhm.
Saka dei vabatsiro havo vamwe vavo vari kutambura saizvozvo asi vakaramba. Vakaenda vachingungurutsa vaine vana vavo chete. Asi vana mai vavo vachisiyiwa chemberi. Saka ora zvinotirwadza mufunge kana vanhu vachipuwa zvakadaro dzai munhu anotravhera 20 kilometers achienda kuchipatara. Vadi kuisawo mushonga muzvipatara umomo kana kudhuze makliniki ari kumadhuze nekwana chifu ukoko vanhu vasafambe edistance yakadaro. Asi votengera madzishe motokari dzavanongofamba nemhuri dzavo.
Mhm. Aiwa.
Nyangwe dai kuri kuti ipay yavo asika haisiri pay by vari kupuwa mari dzepay. Vopuwa kuti dzimotikari asi vanhu vacho vavanotungamira vachitambura. Vopinda kuti muvanhu vavakutaura kuti kana uchida kuti ugare mudunhu rangu uya uvhote uri mumashure mangu uchinoti pachikomopo. Pachikomopo nyangwe ticha unozi akadzidza anonzi pachikomopo. Achinyorererwa. Zvino madzisha aya vari kutadza kuziva kuti basa ravo nderei. Nderekutungamirira isusu vana vavo asi vava kushandiswa futi nehurumende iri kutonga ipapo. Vatione isusu tiri kunyika dzinedzi kutiza umhondi nokuti tikataurisa futi vanotiteverera kutsimbomugodzi kuda kutiponda. Tikapondwa saizvozvo tonomhan'ara wanzwa aiwa havanzwisisi vanosora hurumende iripo. Tingarike kusora here nyangu dai baba vachitadza ndiripo kuvaudza kuti baba muri kukoniwa demaamati zvakati. Ndo zviri kutirwadza yaizvo zvokuti hurumende yedu yezanu PF iri kutidzvinyirira. Nhasi vanhu vari kurobwa takanonzi ndandiri kwaseke inini ndokwandinobva kuchitungwiza uku. Ndakaregista asi unonyatsoona kuti vamwe vanhu vachitaura kuti hatiregiste because hapana change. Takarobwa vanhu vakarobwa kuuniti n kuchitungwiza uku asi vakarobwa vacho ndo vari kusungwa. Varova ndo vari kunzi ndo vanatsa. Saka dei mareforms achinjwa dei MDC yacho nemamwe maparties ayaka vagona kubatana vonotaura naamakarawo kuti maelections avo hambofa akaita free and fair kana utungamiriri kana nemareforms asina kuchinjwaya. Mapurisa ari kushandiswa, masoja oshandiswa, matabhuka oshandiswa, madzishe oshandiswa. Ora tiri kunovhoterei kana zvinge zvakaita saizvozvo. Why?
Aiwa tinotenda zvikuru kukoma
parirai yagadziriswa vana vamai vangu.
Tinotenda zvikuru
maelections ari free and fair. Ndavagare pasina
Mkoma wafanilai.
Vati ya wano kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ngaitedzerwe nemazvo.
Tinotenda zvikuru mukoma Farirai. Tinotenda zvikuru, regai tore vamwe vateereri.
Tungavilavalaleli lapanga akatatu mulaleli kodwa ivava mambo yaveza vakhuluma vantu lapo vhela khona emasvingo inkokheli yosiko yona injani iyangenela kakhulu yini kwezombusazwe ingemuva kwebandla lezano PF kumbe bayakhangela nje wonke umuntu.
Inkokheli ezinduna lezi ziyayisapota i-ruling party konke lasemakhaya ngakithi amaswabhuku ayatshelwa ninduna ukuthi hambani liyotshela abantu bayavothela i-ZANU PF yiyo iqiniso leyo ngiyavumelana labo abantu abatsho njalo.
La ngithi lapho mvela khona ngiyake ngizwe bekhala abantu ukuthi osobhuku batsheliwe izinduna ukuthi bonke balandela khonale baba balandela ibandla elivusayo kodwa nile themba bakhona abanye you know abazimele bodwa sithathe omunye umlaleli lapha ose-South Africa osibakhululi kunjani mnumzane? Ya ibizweni libize kuhle ni sibakhulule.
Ya sibakhulule.
Sibakhulule hey lo muntu olobe lapha ngazi lobe kanjani? Kunjani eMzansi baba?
Hayi eMzansi ulungile kunankinga.
Aha, uyizwile indaba?
Hayi izindaba lapha ekhuluma ngamakhosi ukuthi azo athola izimoto.
Mhm.
Izalo vele ikujwayele ukuthi mathi kuyafika umthetho ibayenze kanjalo ibanike lokungamathosho kokungasebenziyo ukuthi two days kuyabe kufile namagedlela ikhampela ngakho khona lokho into imota labathathe kodwa bengayivoteli bengayiphuseli labantu ngoba bakujwayele izini ukudla uyathola sokuthiwa hhayi umsebenzi e-South Africa ukudla kakutoni kodwa abantu belamba bonke so abayetsheli into yabona leyo kodwa-ke ma unikwa okuvuthiweyo kuyadliwa thatha kodwa ungayivoteli izalo.
Aha, kapula kodwa hayi nxa sokuvotwa laphana ungavoteli izanu lanxa ungayithandi
kunokuthi khona abantu laba bona bayafoselwa bayakhohliswa ngento zeni ezamafutha yini ekhohlwa ukuthi kungadlula ukhetho isikhohliwe nabo.
Hayi siyabonga mnumzana ngokungena kuhle.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu.
Ye uyakhuluma lapho usibakhulule uthi izinduna thathani izimota kodwa nxa sokufika isikhathi sokhetho lingayisekeli iZANU PF kodwa kumele sikwazi njalo sikuhloniphe ukuthi zikhona izinduna vele ezingezeZANU PF ezisekela ibandla leZANU PF ngakho ambona ukuthi umuntu onjalo lanxa solufikile ukhetho engachiyana lebandla lakhe ndiutaurapa blessing kuti kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa zimotokari itora henyu asi kana yasvika nguva yesarudzo musavhoteri bato reZANU PF asi ndikutaura inini kuti izva tinofanira kutambira sevanhu ndezvekuti madzishe aya ane mapato anotsigira akasiyana siyana sevanhu saka kuzoti munhu kana ari weZANU PF kana sarudzo zvacho zvasvika kuzonzi havhoteri ZANU PF zvinotonetsa ipapo
zvinenge zvakaoma. I think we have a video ntungavili from one of our stringers in Bulawayo. Let's take a listen.
Ibizo lesibongo ibizo lenu
lesibongo
ibizo lesibongo ibizo lesibongo
ntinguzobetea Tabengwa.
Okay, Chief Tabengwa. Chief Chundura, ngizoda licho ukuthi njengezinduna liphatheke njani.
Lapha ngasikakhulunyanamsokuyakha ukwazi kuthi izo izo perfect but sikwisisindo sikhona.
imali etholayo iyenela yini ukuthi igcina isizwe uminister omutsha esithi uzakhulumisana lani kuhle ngivumelani ukuthi nizathola malini?
Ya, yanti iyalawenzileyo ayisokholo. So nxa iyalawenzi kokokuniwesiyamkele.
That day, of course, was Chief Chiwundura at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. President Robert Mugabe is expected to grace that occasion tomorrow. Tinemwe mtere ni mtungamili mkoma Gerald. Magadi mkoma Gerald.
Magadi yeye.
Aywa tirinani zwedu. Kurise Johnny.
Kurinani zwedu. Kutiliko tungo tambu zika. Zanu bevi ita mashura kumushawo.
Saka muri kuona senya yekutengwa kwezvikakarara zvemota idzi.
Ini chandinoona tingaswera zvedu kunetsana nezvakawanda tichiti zvazodai zvazodii. Iye tinoti zvani PSC haina basa nevanoshupika nevanotambudzika sezvazvichitaurwa nababa. Saka chavo chete kusunda bhora ravo kumberi kuti vagone kugohesa iyo vachiramba vachiita matama iyo mhuri nenyika ichitambudzika. Izvi zviri kurarama tiri kunyika isiri yedu. Patukuitwa nhapwa nanhasi vanotirambidzira kana kuti tivhote tiri mune dzizo nyika tine tichinzwa muchitaura pachirongwa paredhio apa. Saka ZANU PF haina basa nevanhu, ine basa nezvavo zvavanoita. Vasinei nezanu PF vanonzi ngavasa havana basa. Saka zviri nani vanopa zvavo machifi avo motikari. Zvikuru vakuti machifi avo ari kutofarirawo chirongwa ichocho nekurarama kwavo nekuti vanenge vaitya pari nani. Zvenyika izvi kana kuti vanhu vanotambudzika handiona kuti machifi avo vachine shungu nazvo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gerald.
Alright baba, maita basi.
Tinotenda zvikuru.
And we must point out, Blessing, that these cars pay local government minister Sevia Kasukwere. These cars are being imported, but from where, we don't know. I was very curious. I went on the Isuzu South Africa website just to check how much one vehicle cost, and a brand new vehicle that's the same you know type that's being bought for our chiefs, a double cab, it costs about 365,000 rand, I think, and in terms of US dollars, that should be roughly 25,000-26,000. But the thing is, we don't know where these cars are coming from, and normally they don't come from South Africa.
No,
they
don't.
Yeah, they import them from somewhere else, and normally they cost higher than that.
Well, tombodzoka kwamuri va mambo tichitarisa nyaya muri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Asi tichivagoti vambotaurawo nyaya yekuti nyangwe munguva yerodisha ndoo rimwe rari dambudziko rekuti vamwe vaiona sekunge madzishe anenge anomboshandiswa nehurumende inenge iripo. Asi madzishe vanofanira vakakosha zvakadii tichitarisa upenyu hwedu isu vanhu vatema?
Nyaya yemadzishe, madzishe akakosha zvikurusa zvikurusa mutsika dzedu isusu vanhu vatema. Kechiposhi ndekwekuti ndive vanenge vachiti tarisira matinogara munharaunda dzatiri zvekumamisha tinenge tina masabhuku. Vanhu vanokonana vari mumusha, asi kana vakonana vari mumusha vanoenda kwasabhuku vanogara pasi tsedare. Kana sabhuku akonewa kuti agadzise nyaya iyoyo ndokwainenge ichisimudziwa ichienda kumadzishe. Saka madzishe anofanira kuti adini, anogadzirisa. Nezvimwewo zvokuziva kuti mutsika dzedu dzechivanhu kune zvatinenge chiita sekuti mutoro. Maona iwo ndo vanenge vachititungamirira kuti tiite mutoro wekuti tidini tinamatire tinenge tichinamatira mvura pachivanhu chedu.
Vamwe vanoti mukwerera.
Mukwerere vamwe vachisokumatonjeni, handi vaenda kumatonjeni vachinodini. Ndo zvinenge zvichiitwa, ndo basa ravo ravanenge vachiita kuti vadzosere mutsika dzedu. Maona saka sokutombotaura kwandamboita murimi wendevera kuti madzishe vakangofanana namai. Mai ndi mai vomuroi dimaiwe mbavha dimaiwe saka kana mwana wari muroi kana kuti mbavha kana kuti mhondi mai havangarambi mwana wacho na kuti asi mwana wangu asi vanodi vana vose mai vanokupira vana vose ndo zvinofanga kuti zvidini zviitwe namadzi zvino zvatinotarisa kuti tiitwe namadzi semasamadzisha aite izvozvo izvo kuti kune mapato ezvematongerwe enyika hongu kune MDC hongu kune ZANU PF hongu kune NPP ameno kuti matongerwe enyika mapato afana asi vana vose ava vari pasamadzishesha saka ishe angazoti ah nokuti ndikuda vana vangu veMDC voga kana ndikuda vana vangu veZANU PF voga kwete ngavadini vanongova vana vavo vose saka ngavasiyane nezvenyaya dzokusarudza kuti isu samadzishe tinenge tichungamira zvakati ivo ngavangoti ah vazvizivire sapachavo voga ivo zvavanosapota kwete kuti vasarudzire nyika yachona yose ndomaonera ndiri kuita angu panyaya iyi
aiwa ichokwadi manyatsobayadede nemukanwa
timbodzokera kuna Chief Chiwota vachiwota chiri kuita kuti vanhu vakawanda vagunun'une nenyaya iyi ndechekuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere hakuna kumira zvakanaka vari kutaura vatereri hanzi muzvipatara hakuna kumira zvakanaka hapana mapirisi mishonga iri kushomeka nekuti hurumende iri kuti haina mari asi hanzi nevatereri mari yekutengera madzishe motokari yabva kupi
ichokwadi ichocho chiri kutaurwa nyika iri kutambudzika asi kana tatarisa namashe ane kodzero nekuda kwekuti zviri kubva mubumbiro remutemo asi kana taitwa chinhu chisingabve mubumbiro remutemo tinoita dambudziko nekuda kwekuti tinenge taakuti zvabva pati hapana asiri kuziva kuti the economy is bridging munhu wese ari kuzviziva chikonzoronei madzishe nguva yese yeine vakanyarara vanga vachiziva sekutambura ikoko asi hatimbotarisaiwo kuti madzishe acho anga akapedzesera kutengerwa motikari rihi vamwe vacho vachiinadzo here kana vainge dzakabvenge vatengerwa basa ravo kana vachida kunzi variite vanoriita sei kana vasina chekuitisa ndishe anotarisa dunhu anoita zvese vanofamba nzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotevedzwa isi hazi tikuramba kuti zvipatara hazvina mishonga hazi tikuramba kuti nyika haina nzara hazi tikuramba kuti vana vanoda kudya zvese izvozvo tiri kuti kana zvichikwanisa kuti tikwanise kufamba tichisangana tichionana tichikurukura hapana chakaripa nekuda kwekuti kana tazogara tisisasangane oaudza kuti aiwa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa zvinozotambirika here vanozoona here panyika vanhu varima vane vatungamiri vari kuvatungamirira zvikonzero zvatinga venazvo zvakawanda sevanhu asi tisati kana chimwe chinhu chaitika toti chaitikirei uyo angadai anga asina kubva nekuti haana nguva akakodzera kana kuti nguva yacho haitiriwe kana kuti haana nguva akakodzera tiri kutaura kuti zvino zviri kuitwa izvi zviri pamutemo tikazvitarisa vanhu vamwe vacho vari kutaura vari kutaura asi maMP ari kubva kudzimbo dzavo havasi kutokomberera kuti sei vari kutengerwa moto zvangaitika chete kuti izvi zvataurwa nekuda kweshoko rataurwa kuda zvikuru sekutaura kwamuri kuita kuti vanhu vari kuti sei vacharumbira vataura shoko rakadaro asi ndaida kuti vanhu vatore mazuva ataurwa namambo yekuti mambo ndimambo yechinhu chose kana kiti kana huswa kana chii zvinhu zviri pasi pamambo saka tozikanganiwo izvozvo tose vatichataura zvinhu zvatinotaura kuti mambo ane kodzero inosvika papi dambudziko guru guru randinoona nyika yedu yezvinozvi yazara vana vasina yaiwa zvorwekuti mambo akamira sei chii chinombera kunzi mambo nani ivavo vari kutaura vamwe vacho ndanzwa vachitaura kuti mudhisha madhisha aishandiswa
nhare ya ishe chiota inenge yamboti dzimei tichaedza kuti tivabate asi vanga vachitaurawo kuti ntungamiri there might be a problem if you look at Zimbabwe's population right now composed of 60% youth. And he says, you know, that might be a bit problematic because they might not appreciate the traditional role that is played by chiefs.
Indeed, but just to be fair on the critics, mm-hmm. many people from my reading from, you know, these Facebook and WhatsApp messages mm-hmm. we are holding here, people are saying it's okay to take care of our traditional leaders, mm-hmm. but it is the politicization mm-hmm. of, you know, traditional leaders that they are up against. Sita nyazu lomda lehi la
pokemu namo goronga magadi mkoma namo
kilipo magadi mkoma na mai
aywa isturi nani mkoma namo nyayari mgango mainzu wangati vietins
na uyajo ino netalipo kutangira nukuti chika zutari sa kutinika ili kuchema chema kutia ina mari mainda siri ano varwa kutai mari iyo ya toru waika tenga mota iyo yakavhura kana maindastri kana maviri zvavo handiti vana vechidiki ava vaibatsirikanawo vakawana pokutarisa kuti tiri kumukirawo kundima asi ivo vanoona zvisina kukosha inini mubvunzo wangu ungava pana mambo chihotavo kuti kosei zvinhu zvakafanana nezvizvo kuti madzishe arowana zvavanoitirwa sei zvichingoitwa kana yava nguva yanangana nesarudzo
Mhm.
Handiti kukanda mafese mudziva here kuti vawane kubatira hove padhuze.
Mhm.
nokuti asi iri hangu kuti madzishe asapuwa motikari. Handiri hanya hangu kuti nditi vapiwirwei. Asi nguva yavapuwa nenguva yatakatarisana nayo kuti hatina kana chatinacho asi tiri kuda kufadza vanhu vaviri kana vatatu ruzhinji rwevanhu ruchitambudzika. Kuvakadi kuvapa kana parana 2013 parana 2013 iko zvino nokuona kuti hapana nenzira yavangashandisa nokuti madzishe iwawa zvavapuwa motikari vava nesimba guru rokuti madzishe achadedza masabhuku vobudza masabhuku kuti ine mnobata vanhu vamunavo ikoko saka basa richabatwa bhai guru zvikuru ngatisazvitora nhando ndambonzwa zvangu vamwe vachiti motikari py asi imizivai pokuvhotera haipapo tiri kunyengerana ipapo vanhu ava vachashanda zvikuru asi kuti hurudziro yandingangopa ndeyokuti tikatarisa nechidiki takawanda zvikuru kuti isu tichigura mutauro wose uyu kana tikatarisa kuti pamba pana baba namai ndo vanoti takarwa hondo asi vane vana vavo kana vashanu kana kuti vatanhatu vana ivavo vakabatana nevamwe panext door zvichingoinda ndiona sokuti tinokunda zano yacho motikari vainadzo dzacho dzemadzishe dzavanenge vapiwa
tinotenda mukoma nhamo
zvakanaka imuye neusiku hwakanaka nebasa renyu
tinotenda zvikuru
sitate umlaleli I think uzava ngomlaleli wokugcina blessing because the clock is ticking we are running out of time silo mamdloli kwele Botswana kunjani mamdloli
ngiyaphila linjani baba nkomo
hayi siyaphila uyizwile indaba mama sungenile kuhle
ye ngizwile sibile indaba khona le ayikho right le abayezileyo ngoba yokuthi bathengele izinduna izimota ngoba sokukhanyelelwe ukhetho kulokuthi bancedise kwezinye indawo lapho okufuneka khona ukuncediswa kuneendawo ezinjengezibhedlela kanti induna yakithi elupane izaphiwa imota elupane umuntu angalimala kuthi uyakula ambulensi yokuyamlanda amapolisa uthi uyahamba uyaripota uthi uyabafonela ubabiza ukuthi suke problem lapho khona bethi akula mota kodwa induna yonisiphiwa imota uyabona ukuthi akuhambelani baba nkomo
mhlawumbe bazazisebenzisa ukulincedisa ukuncedisa izakhamizi
Hai vela zikazi kusebenza anti vele balezi mota bahamba ngazo konke la MP. Anti balazo vele mota bahamba ngazo anza izibone vele kuthi hamba lethathi mota ka MP lethathi umuntu oselimbe lendaweni nje. Angaze ngubone. Abantu bahlala bethwele nzima kuphela ukuthi akula ambulance akula mota yamapolice. Sonke isikhathi akula ambulance akula mota yamapolice uyabona. Abantwana bayadubeka njengakithi esigabeni sakithi elifani kula bantwana abaningi kakhulu abazintandane abanye vele bafunda nzima bayaxotshwa lesikole umuntu ekwazi ukuthi ugogo ekhaya ngale vele kasebenzi kala mali bamxotshe nje ukuthi kabuyele ekhaya ayebuya lo gogo lowo azochaza ukuthi wayengabhadala esikole konke lokho yizikhathi zokuthi uhulumende ngabe uthatha imali ezo wabuyisela imali ye-social welfare eyayivele ikhona iphiwa abadala nezintandane imali eyombe yacina kumbe yacina ngamo-90 something ngabona izalukazi kaziyiboni noma ungazi ukuhamba uthi uyabuza bakuthethi ihambe arasi uyahamba ngani arali wena uzidinga uncedo elifani khona kula ma-ofisi elifani yayibona ukuthi injani indaba yakhona
hayi siyayizwa manyathi isikhathi isesesidliwe ngomangoye siyabonga ngokungena kuhlelo ma
hayi mbongile kakhulu la
ngomamdluli lowo isikhathi sesihambile bakithi sokusele imizuzu emihlanu kuphela ukuthi uhlelo lwethu luphele mhlawumbe unemwe mtelelo
tinenge tinemwe tinavagogode makati
Aye watiri nani zvedu nguva yedu sekutaura kuri kuti hatungamiri inenge hatifambei ngati tigaga taurai tinzwa
ya ini ndinoda kuti gaga richiti madzishi ava vanofanira kupuwa kugarike zvino zviri zvekuti handiti vane chikwa zvikwagwani zvanofanira vakaisa pabimbiri zvekuti chiningi inota achipira mabhazi avabhadhari saka vopuwazve motikari zvehere iko vasingabhadhari mota idzi vaida vangotenga ambulensi vaida vatipeta
Asi kavari kuti hongu vanenge vaine zvikwangwani zvekukwira mabhazi mahara asi kune dzimwe nzvimbo ka dzavanenge vaifanira kutonga nyaya kunenge kuri kuri kana kuti vachida kufambirawo kuona vanhu vari mudunhu ravo nekudaro vanenge vachida kamotikari
Bukanya kau sejari zaman apa mod kau itu juga. Adi je ibu bela ibu bela awak lagi.
Aiyah, mudu esem aji she es.
Bukanya kau cara juga itu juga. Nampak ada mungkin juga. Jangan jitu syarikat mungkin juga mumu. Isaka, isak dengan bukan syarikat budget kau pun tahu.
Aiyah, tuh tuh dah skur ma gogo deh. Sihambileke isikhathi lapha blessing njengokutsho kwethu silwa umlaleli wethu omkhulu lapha ubaba uMambo ngamafitshane baba Mambo mhlawumbe ungathanda ukubingelela isihlobo labangane nje ngomzuzu owodwa ngoba balalele lamhlanje ufikile phela Studio 7
Okay, naita basi. Ndinokumbira kukwazisa sabhuku wangu Jonathan Mazoze, pamwe chete nomukoma wangu Joseph Bhule vari kugokwe, tichikwazisa vo vatete vangu vari kwamurewa, vose ava ndinoti kufara handichaonana ndichikuuya kumusha mwedzi unotevera.
Siyabonga baba Mambo enda our last comment comes from ufanele Kingdomite Tulani Duve oti yena imota ngezani kungela migwaqo hanzi ko moto karindedze pasina migwaqo
that's a good one of course pane vamo vanga vanyora takwanisa nguva yekuti tiveregedzese asi kuna ana nyasha ari kuti ndinokupa inhamba dzangu hambondifonere next time tichatangana nyasha ndingamili and also have dudzai mhlangano kuti ndobasa rezanu PF rekuti vanotengera madzishe motokari sarudzo dzaakuitwa tinashe Diamond Kandeni anoti vakangwara havana nhamo of course I think those are some of the comments that we heard from those who are following us on our Facebook page, on WhatsApp, our radio listeners. But Ntungamili, since time is not our best ally, let's take this opportunity to thank our guests this evening. Thank you to Mr. Michael Mambo, our in-studio guest. Thanks so much for coming. We appreciate it, and our number one listener, no doubt. And thanks also to MDCT spokesperson Obet Gutu. And we also had Chief Edson Chiwota. Thanks to our viewers, our callers, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.